Baro rakaburiswa nehofisi iyi rinoratidza kuti makanzuro akawanda munyika ari kuita basa asingatevedze mitemo inobata mashandiro emakanzuro aya. Gwaro iri rinotiwo pamusoro pekusatevedza mitemo, makanzuro aya ari kutadza kuita basa nemazvo. Gwaro iri rinoti kanzuro yechitungwiza iri kungopa vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi pasina mvura, migwagwa nezvimwe zvinodiwa kuvepo nzvimbo isati yavakwa. Kanzuro yemasvingo inogaya 30 megaliters dzemvura pazuva, asi guta iri richida 48 megaliters pazuva. Kanzuro yemutare inonzi haiendese kubhanga mari yese yainowana, uye kugweru makanzuro anonzi asati abhadhara masitenda akapiwa nemutengo uri pasi pasi, kunyange hazvo aisungirwa kunge akabhadhara masitendi aya. Zvimwewo zvakaonekwa inyaya yekuti midziyo inenge yatengwa nemakanzuro inotora gore kana kudarika isati yaendeswa kumakanzuro aya. Sachigaro weUrban Councils Association of Zimbabwe zvakare vari meya vegweru vaJosiah Makombe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero aauditor general, asi vakati zvimwe zvacho zvakatogadziriswa.
So ndinotarisira kuti pavachaita imwe zvizhinji zvavakasaita zvichange zvagadziriswa, nyanya zvinhu zvine chekuita maringe negovernance nemapolicies anga achinzi haapo, nezvimwe zvakafana nekuva nemasystems ekudzivirira corruption zvakataurwa naauditor. Malocal authority mazhinji takatanga kuisa urongwa hwekuti zvinhu izvozvo zvisawanikwa.
Asi vamakombe vati nyaya yekupa vanhu mvura yakakwana nekutakura marara inonetsa kugadzirisa nekuti havasi kuwana rutsigiro rwakakwana kubva kuhurumende. Vati mafuta emotokari dzekutakura marara anotengeswa nemari yekunze, asi ivo vachibhadharisa mitero nemari yemunyika.
Saka hapana improvement ingaitwa kulocal authority nekuti hatina kwatinogona kuwana US dollar rekuti tiende kunotenga fuel inotengeswa nema US dollar. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti service delivery irambe ichinetsa. Asi nokudako kuti tinongoblemana, vanhu vanenge vakuona sekuti kulocal authority ndo kune dambudziko. Chechipiri nyaya yemvura, mukazvicherechedza muchaona kuti urongwa hwese hwakaiswa kana kuti infrastructure yakaiswa kudhara macapital projects iwo makuru asingagadzibwi nemari yemarates and taxes, asi kuti magrants anofanira kunge achiuya kubva kuhurumende. Hurumende yakasomera kare kupa malocal authorities mari idzodzi. So you would see kuti malocal authorities tine dambudziko remvura nokuda kwekuti midziyo yatinoshandisa yachembera.
Vatiwo kunyange hazvo vakapiwa mvumo yekuti vagari vanoda vabhadhare mitero nemari yekunze, hakuna vari kuita izvi nekuti simba remari yekunze rakadzikira mumabhanga kana zvichienzaniswa nepamukoto. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vanochinja mari yavo pamukoto vobhadhara mitero kumakanzuro nemari yemaRTGS. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira vagari vemasvingo reMasvingo United Residents and Ratepayers Association, amai Rumbidzai Mugurupira vaudza Studio 7 kuti gwaro raauditor general raburitsa pachena zvavanogarotaura kuti hapana chinobatika chiri kuitwa nekanzuro yavo kuratidza kuti vari kubhadhara mitero.
Nyaya yerefuse collection tinopiwa maexcuses akawanda kuchingonzi hakuna fuel. Ripoti yozobuda kuchinzi fuel yacho yanga isiri accounted for. Izvozvo zvakuita kuti vagari vave vachiluza confidence musystemu, zvavezvo zvaaffecta futi mubhadhariro uchange uchiitwa mari nevagari. Naizvozvo tinokumbira kuti Masvingo City Council imbotipowo ripoti yekuti chii chiri kufamba sei, nekuti isu pariamendi takatoinyorera tichigunun'una nyaya yeservice delivery.
Sachigaro veHarare Metropolitan Residents Forum vamavela Skumalo vatiwo hurumende inofanira kuvandudza bindiro remitemo yenyika kuitira kuti makanzuro akwanise kushanda akasununguka. Vati pari zvino pane kupindira kunoitwa nehurumende uko kunokanganisa makanzuro aya.
Ngatiitei kuti nyaya yeimplementation yechapter 14 yedevolution of governmental powers and responsibilities inge ichiimplementwa zvizere, kuitira kuti bato rine richitungamirira malocal authorities kana richinge rakanganisa harina warinozochema naye, nekuti pane pasina interference inenge ichibva kune rimwe bato sezviri kuitika izvozvi. Hapazoiti makwikwi aripo ekurwisana mumakanzuro medu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, Sezvo gurukota rezvimatunhu vaJulai moyo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo vachitaura mushure mekutambira mabhajeti emakanzuro yagore rino vasina kuaderedza. Vamwe vakati vainge vaita izvi nekuti vaida kuti makanzuro aya awane mari yekuti akwanise kuita mabasa akaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena nekutakura marara nguva dzose. Vamwe vakatiwo vanotarisira kuti makanzuro achashandisa mari dzekuvandudzwa kwematunhu kana kuti devolution kusimudzira magariro evanhu. Asi vamakombe vati makanzuro akatomirira mari idzi nemazuso matsvuku kubva kuhurumende sezvo asati apiwa mari idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.